Mangwanani akanaka vatereriti, nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 Nyamabhuvhu 2023, zuva resarudzo muZimbabwe. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka, vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe. Nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatimo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise all my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga. Zvandinoda inini because ndinofanira kuona papa manifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndiri kunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu kutiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganya kundinangira sekuti ndiri kuvhota kuti ndinozvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakwanisa kuzvitizvibudisa nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndirikushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekuruka zvakaita pasina kumhirishonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa pasipoti yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Ajasi anogona kusangana nemaq ngaangoramba wari muq imomo.
mukuru we project vote 263 vayanga San Matete vakurudzira vavoti vane nare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera
kurudzira kuti business zvazvara nhasi samangwana ikaimbi cheka masaini ari mapolice station api sasa kuti estatu 56 hash inosanzwa nezek minde pamufa unge muchivhotera munzi musatambudzika
nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe electoral commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511 hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzek kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri varodney kiwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyangwe vavari kuvhotera vakasabudirira. Tobias Mujingwa anotipa nyaya inotevera.
Chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC, Vuso Mhlanga, anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo, anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvindinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo. Nenhau yekuti semunhu akaendawo kuchikoro, anotazoti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anowanawo basa kuti anokwanisa kuzviriritira nekuzviriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu plus nemhuri yandinogarawo nayo. Asi zvisinei hazvo, zvinenge zvangobuda musarudzo ndizvo ndichangotambirawo, ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe vari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru muzvare Rosemary Murwisi veZanu PF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Hazvekukundwa zvanove tichikundwa because we campaign takakampena zvine musindo saka zvekukundwa hatina zvine kukundwa sevanhu vemidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa napurezidendi wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kudetsera and tinodzira vanhukadzi vese kune vaobhenda zvevanhu vakawanda kudaro.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda is youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than akuru. Saka ukada kuzodira zvibongo zvozvo kana kwaita zvinharo, unogona kugurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta, then waaccepta, woita zviripo, tikutsvaga zvakatongwa vhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana nezeki, zeki ngaite basa rayo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreet, takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba vaRodney Kiwa uye navautoile Sly Gwana vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira.
Vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo, nyika yedu inoramba iri peaceful. Tinoda isusu peace munyika kuti develop.
apo sarudzo dzemutungamiri wenyika vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza 2018 vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadzirira nigadziriro yavaona yaitwa nezimbabwe electoral commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude neuwandu hwavo vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi
aiwa parizvino mukoma tiri kuona vheki yagadzirira nekuti tiri kuona matende apichiwa vanhu vavapo mapolisi officers avapo mapresiding officers avapo saka tiri kuona senge vheki unenge yagadzirira
imi muri mudunhu regokwe kabuyuni inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai
ya ichokwadi sekutaura kwamuri kuita mhirizhonga kubva atotanga kampeni yedu ndivangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuward 29 uko kukasunga kampeni manager werimeboka wecitizens coalition for change akasunga ane mhosva yekupomerwa nzi akambura mapostai saka izvozvi akavharirwa haachati atonga akanyenya bhiri yake saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvizvi kubve kukabiri kuward 29
imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota ndekekutanga here aka kuti munge muchivhota
akakarechechipiri ndichivhota ndakatanga kuvhota 2018 saka akandinechipiri
muri kunzwa sei kuvhota ngechipiri
ndiri kunzwa ndakasununguka especially paelection yegore rino taitoenda tese sevechidiki tosarudza nekuti kuvhota iright ikodzero dzedu saka handei tese tinosarudza vatungamiri vatinoda
tichitarisa zvamakavhota tarisiro yamakaita muna 2018 pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira
tikatarisa paelection ya 2018 sekuvhota kwatakaita takavhota tichitarisira zvatinotarisira but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakazadzisika saka ndo zvinova zvinotirwadza ndozvokare zvandinoti paelection yegorinei ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka ramangwana rakajeka tiri tasarudzawo muti vatungamiri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanozviitira zvakanaka nekuti ndivo vatinenge tasarudza isitevechidiki
imi pava nezvakawimbiswa musarudzo dza 2018 zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro
zvaizvozvi mukoma handingakurevere nhema handina budiriro handati ndaona akatarisa rodhi chaiyo yegokwe tuzvipekete zvairi anongova mapotihozi ukasimuka kunobata rodhi yesimutembo kubva pachipekete kunobata simutembo hazvitofambiki huruva dzega dzega ukabvapo uchienda kunonzi kutsvaira mwadha kana kuti kutikwiti hakutofambika anongova makomba kubva pane mbudzi yapachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi nosekanguva yezvizapa kubhiriki tisina mari kucibhizeti vashandi vakamirira mari dzavo but pasina chiri kubuda saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva especially pakliniki iri pedzo nechikunoko ndeye gavhenmendi saka gavhenmendi ikoko hakuna mishonga saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa pane inonzi semwa maini mudunhu mandiri hapana yakavharwa hanene yavanotari yavharwa maini iyoyo saka ndopataitarisirawo kuti sekurindisa kwavakatiita kuti vatativhurirawo maini iyoyo otherwise taikwanisawo kubatsirika but hapana chati chabatika zvaizvozvi zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi zomba hai zvese nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvo chaizvo hapasina pachikoro
avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi vaashangwenya vekuchitekete mudunhu regokwe kabuyani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 Yave nguva yenyu vateereri yekuchitaurira mega zvamunofunga.
Vaine pointi yavo yavanoda, vaine chinangu. Vari zvino machima vese machange champions. Haisiri nguva yekuti vadzucha Rwanda kuti moita muhide. Inguva yekufamba muri muma group. Azvibatsiri kuti tinzwe nhasi kuti pane mumwe munhu agenda achakawanda mudondo. Iwo mabalot papers akatoinda munhu. Akatoinda mumapolling station. Saka uchakawanda zvichi. That means watorasisa zvinhu zvese. Watotirasisa kana kuti uya si hiding. Waimbobvumirei kuti abalot agent iwo uri so coward like that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamirioni nemamirioni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane musese pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanda na 7 mangwanani. Saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati, asi patova mune mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zviri kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu but ose ari pasi peGirls High School. Saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana nesei nemuyako. Saka pane polling station A, polling station B ne polling station C.
Sokuona kwako, vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bhendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotera avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansela. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolice station asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vakagara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pe zvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei, vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, umu munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGirls High hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota vanhu vakazvimiririra vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here, wavonawo here kuti vanhu ava vangava vanhu vekupi, vangava vanhu veZANU PF kana kuti vanhu veCCC, vanhu vei ava vauri kutaura Rutenda?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato reZANU PF rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. But panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yaKiri chekuti ndingati vanhu ivavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitendererawo zuva ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo zviri kufamba-famba kwese kwese here, zviri kufamba zvakasununguka here, nekuti takanzwazve kuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata, vari kufamba sei, vari kuita basa ravakatinga here?
Mukutenderera mandaiita tisati tasvika pazuva ranhasi ndakaona kuti maobserver meeting groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolice station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobserver meeting kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolice station hasati avhurwa sezvandataura kuti mapolice station ari kutanga kushanda na7 am.
Hurumende iri kuratidza kutya here, nekuti takavanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa, iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yeZANU PF?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni seni tadodoka titaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyishidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchikuseni seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka makasununguka here? Ndezvipi zvipingamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapatisi zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chipingamupinyu chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau, uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuintroduca kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pati zvino, and tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau, hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru umwe wangu, ndinotenda nemashoko awatipa neruzivo rwawatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kuzokwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita hako tanonoka wani.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7.